Vemasangano akaita se Communities in Action Platform kana kuti CAP avo vakaita tsvakurudzo kududure masvingo vanoti uwandu hwevana vari kusiya chikoro huri kuramba huchikura sezvo vamwe vagari vanonzi vanofanira kubviswa munzvimbo idzi havasati vapedzerwa nematare edzimhosva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai mashave vanoti zviri kuitika izvi kutyora kodzero dzevana dziri pachikamu 75 chebumbiro remutemo renyika.
Over 1,000 students have been affected kuenda kuzvikoro nenyaya yemaforced evictions, which is a clear violation to section 75 in order about the right to education.
Mumwe mubereki akadzikwa kwamushandike ave kugara kwachivi, amai Esther Gama vanoti vana vavo vana kusanganisira vaiva muform 4 negrade 7 vatotadza kupedza zvidzidzo zvavo.
Ndirikutonyatsorwadza because vana ava ndangana katobhadharira, umwe mukomana angaifangwa kutonyora form 4 manje atoafektika, handizivi ndichaita sei.
Sabhuku chikutuwa vekuzero farm vahenry makusha vanoti vakavaka zvikoro izvo zvisisina vana uye zvichasara zvave matongo.
Zvinhu zvese zvemaevictions zvatirwadza, zvatirwadza chaizvo pakuti vana vakawanda chikoro havachatoendi izvezvi. Vatogara mumisha totambura kuti chikoro tichazonotanga zvekuvaka chimwe kune vanhu vanga vachinyora form 4 vakanyora form 6 vachanonyora kupi kana vanhu vadzingwa.
Amai Ruvara Shembungu avo vave kugara mudhorobha remasvingo mumusha weVictoria Range usati wapera kuvakwa uye usina mvura nezvimbuzi vanoti vave kunetseka kuwana mari yekubhadharira vana zvikoro zvitsva pamwe nekutenga zvese zvinodiwa zvitsva. Vamwe vabereki vanoti vana vavo vambopona mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakakumbira remagistrate kuti ribomisa kudzinga vagari 16 avo vakapikisa mutongo wekudzingwa kwavo kudare rehigh court mumasvingo. VaPhilip Shumba vanoti dare remagistrate rakatenda kuti vamwe vagari vambogara pamisha yavo nyaya yavo ichinzwikwa kuhigh court.
Kudzokera zvakare kwamagistrate kwakatangira nyaya ikandoita chikumbiro chekuti takamirira kuti apilu ipere vanhu ava ngavabvumidzwe kuti varambe vari panzvimbo pavanga vachigara. Saka nezuro dare rakapa mutongo chibvuma kuti vanhu ivavo ngavarambe varipo panzvimbo vanga vachigara vasabuda kusvika nyaya yavo yapedzwa kuhigh court.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panhau yekodzero dzevana vari kusiyiswa chikoro sezvo gurukota rezveminda rinove riri kutungamirira chirongwa ichi Dr. Inshas Masuka vange vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindira mifunzo yatumirwa neStudio 7. Asi mumashoko avo avakabudisa manheru vakabatana nemamwe makurukota emapazi anoti rinoona nezvemukati menyika, rinoona nezvekutongwa kwematunhu amwe nerinoona nezvekuvakwa kwedzimba nehurumende. Dr. Masuku vakati hurumende haisi kurwadzisa vagari ava asi vanofanira kubva pavakazvigadza zviri pamutemo vachiti chirongwa ichi chichiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.